This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 3 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isi takungotenga zvinhu mukwasha, takungotenga izvezvi mukona troli yakasara, takungotenga because mabond notes acho hatizivi kuti achauya achitenga here kana kuti asingatenga. Mhino zviri kungotaura zvemabond notes.
Kushaikwa kwemari mumabhanga kopa kuti vanhu vazhinji vatenge chikafu vachiisa mumatura, vachityira kuti zvinhu zvichazotanga kushaikwa zvakare muzvitoro.
Mune vanhu vagara vasingatifariri kuda vachiri kungotitora semagandanga materialists, hatisati takliwa. Saka vanhu ivavo havawirirani nesu, ndiyo G40 iyoyo.
Vakarwawo ndiye rusununguko vanoti zvinhu zvavakavimbiswa nemutungamiri wenyika muna kubvumbi havana kuzviona apo kunetsana kuri kuenderera mberi muzano PF. Vanhu vanorarama vachiita vanoramba vachiita chipatapata kutora mari dzavo kumabhanga. Zimbabwe yotamba neMalawi nemusi wesvondo mumutambo weAfcon 2017. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kushaikwa kuri kuitwa mari mumabhanga uye kusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi kunonzi kwave kukonzera kuti vanhu vakawanda vatenge chikafu chakawanda vachichiisa mumatura, vachityira kuti zvinhu zvichazotanga kushayikwa zvakare muzvitoro. Mutoro wedu wenhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakawanda muHarare vatanga kutenga chikafu vachirongedza mudzimba, vachiti kushayikwa kuri kuitwa mari mumabhanga kungangopedzisira kwaitawo kuti vezvitoro vatadze kuhodha zvinhu vachiisa mumasherufu. Mumwe wevanhu vakadai ndamai Rosemary Chinyadza, vanogara mumusha weMaybourne muno muHarare, avo vawanikwa neStudio 7 vatenga chikafu chakawanda vachirongedza mumotokari mavo.
Isi takungotenga zvinhu mukwasha, takungotenga izvezvi mukona troli yakasara, takungotenga because mabond notes acho hatizivi kuti achauya achitenga here kana kuti asingatenga. Mhino zviri kungotaura zvemabond notes.
Studio 7 yapinda mune chimwe chitoro chiri pakati peHarare ikataura nevamwe vashandi vemuchitoro ichi, avo varamba kutaura pamhepo vati vakaona zvakakodzera kuti vazivise vatengi kuti vanofanira kutenga zvinhu zvishoma. Vashandi vemuchitoro ichi vati kushayikwa kuri kuita mari mumabhanga kuri kukonzera kuti vashaye mari yekutenga mafuta ekudira mudzimotokari dzavo dzekuhodhesa, zvinozoita kuti vapedzisire vasisina zvinhu zvekutengesa muzvitoro kunyange hazvo mafuta asati atanga kushayikwa mumagaraji. Muzvare Linda Masarirambi, avo vanoshanda pane imwe kambani iri pakati pedhorobha, vanotiwo vave kutadza kuita kana chinhu nekushayikwa kuri kuitwa mari mumabhanga, vachiti nguva yakawanda iri kupera vari mumitsetse vachitsvaga mari yekuti vawane kuraramisa mhuri yavo.
Dambudziko remari ratotishungurudza. Hatizivi kuti takudzokera 2008 here, nokuti zvino manje toda kubhadhara mari yetsi, toda kubhadhara mari yendi, vana vanoda kuenda kuchikoro, toda kutenga chikafu. Tochitenga sei chikafu kana mubhengi uchipiwa $50?
VaGibson Zindove, avo vane kambani yavo inogadzira motokari muHarare, vanotione kushayikwa kuri kuramba kuchiita mari kumabhanga, havaone chikonzero chekuendesa mari kubhanga, vachityira kuti vanozoishaya pavanenge voida.
Inini personally handitorina confidence nebhengi, nekuti kubhengi kuti usiye mari vanokutorera mari, kutore mari yako futi wanukutore mari. Imagine, nenyaya ema bond notes ilikuwea. Atina shua kuti chapiwe ele, nekuti last time takambo jikiru wa mari zedu, ichili zimtora.
Nyanju mnya zezo upfumi, uyevari mtunga miru wesangano re Zimbabwe Economic Society, Valav Moka Denge, Vauza Studio 7 kutukushaye kwa kwe mari mabanga, kwa wewe konzira kuti makamba ni majinji, asa nyato shanda zwakanaka, zwavati zungango ita kuti upfumi wenyika uyende kumawere.
Makamba ni zuwenzu nukwa sautora $1,000 last week yu. Marume zuro ya kundi $500. Saka unuona kuti ma business ni vanu zao waruda utora pay yao vani dambu zuko kuti wakwansa utora mari kubengi. Saka shajunita nisho kuti muna atora mari amu vatora mari yese. Saka shawakuita manje nisho kuti vanu ufuti nyamko pa kutenga zini nuzi kundi mtengo ya zini ya kutu ukwira nukuti vanu wani kwasina shua kuti maritu noze wane hereni ngewe mbenki.
Zvichakadai, vaneru zione zurkuitika muurumende, vano timune kugeda geda kwe meno panyaye kuda kuunzu kwa bond notes ne banga gurure nyika re Reserve Bank of Zimbabwe. Zvinonzi vamwe vakuru wakuru muurumende, pamwe nimbato rikutonga re Zanu PF, varu kuda kuti governor we RBZ, va John Mangunjika, vasendeke urongo hukuunza ma bond notes, ayo asiri kudiwa neberu jinji. Gurukota rezwe mari, va Patrick Chinamasa, vakaburitsa mashoko nemuvuro, ekuti hurumende ichiri kumbotsvaga ruzivo, kubva kumasangano akaita se World Bank, ne International Monetary Fund kana kuti IMF, nezve mabond notes aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panya yekushomeka nekushaika kwemari mumabanga, dambudziko rekushomeka kwemari iri rinonzi rave kukanganisawo makambani akawanda sezvo achida mari zuva nezuva kuti akwanise kufambisa mabasa avo. Vamwe vari kukanganiswa nedambudziko iri ikambani yemagweta yeGutu and Chikowero Attorneys, iyo ine vashandi vanodarika makumi maviri. Mumwe wevakuru vekambani iyi vaobeti Gutu vanove zvakare mutauriri weMDCT, vanoti dambudziko rekuti mabhanga akadzikisa mari dzinokwanisa kutorwa pazuva rave kuvapinza padambudziko sezvo vachine vamwe vashandi vanoda kutambiriswa mihoro yavo iri keshi. Vanoti kubva pakaziviswa nezvekuunzwa kwemabond notes munyika, vanhu vanenge vave kutogara vari mumitsetse yemabhanga vachida kutora mari dzavo. Zvinonzi muHarare nhasi mitsetse yekutora mari kumabhanga yanga yakakura zvakanyanya. Ngatinzwe hurukuru yataita navaGutu.
Ini semushandirwi jonga dambudziko rokunetsa kwemari riri kutishungurudza zvekuti kana kuchirana business racho isu semagweta kudai zvaakunetsa. Nokuti tiri kunzi kumabhengi uko tinokwanisa kuwana mari neta $500 pazuva, ndo maximum limit yatiri kunzi tinopuwa. Zvinoshinonetsa ndechekuti nebasa ratinoita semagweta, kuti ugoti $500 pazuva ungarana business rinomusoro, haa, zvonetsa. Nokuti kune maexpenses akawanda tinodhila nana deputy sheriff, nana messenger of court, pane zvinoda kutengwa maconsumables, bond paper, fuel yokuti basa rifambe, nezvakawanda zvinoda kuitwa.
Ko kunyaya dzekubhadhara vashandi, nokuti tinonzwawo kuti kune vamwe vanga vachiri kupa vashandi vavo cash.
Iroro idambudziko guru ratatova naro, nokuti kune vamwe vasina atingangoti muchirungu mabank accounts, vamwe vavashandi vedu wokuti vanenge vachitiwo kana mari dzavo dzemuhoro dzasvika mazuva kuti vapiwe taitongonotora mari iri cash kubva kubhanga vopiwa. Zvino dambudziko ravapo kuti tichinoita bulk withdrawal tikwanise kuvatambirisa zvaakunetsa, nokuti limit yataakunzi tinopiwa iyo ye 500 ishoma. Saka wakuona kuti munhu anenge apedza kana kuti maawa anokwana mashanu kana matanhatu akamira ari mqueue atumwa nekambani kuti aite bulk withdrawal ye 500 pazuva, zvotoreva kuti maakutoita munhu anoshandira kunomira muraini kubank zuva nezuva. Zvinouraya basi.
Munofunga kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei vaGutu?
Rinotongoda kuti nyaya dzeekonomi dzigadziriswe, nokuti kana pasina mari yakawanda iri kusecureta mu formal sector jonga dambudziko toramba tinaro
avanga varo obetu gutu vanove mukuru wekambani yemagweta yegutu and chikovero attorneys uye vari mutauriri we MDCT vanga vari parunare muHarare ne studio 7 direct from Washington the voice of America VOA. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga nhasi anonzi amboda kudzinga vanhu vave nemazuva matatu vachiratidzira vachirara muAfrica Unity Square muHarare. Vanhu ava vanosanganisira vesangano reZimbabwe Activists Alliance, Occupy Africa Unity Square Movement neZimbabwe Women in Politics Alliance. Mukuseya nezvenya iyi mutoro wedu wenhau Blessing Zulu abata mukuru weZimbabwe Activists Alliance muzvare Lynette Mudewe.
Nhasi muAfrica Unity Square kuma10 makuseni patanga tichiita press conference yedu chatinoita zuva nezuva. Mapurisa evayoti vasvika vakawanda chaizvo vakatiita ifanira kunge tichibva panzvimbo. Saka ndakumbira kuti tione vakuru vavo nekutavaudza kuti chavanga vaida kuedza kuita hazvisi pamutemo. Saka pane mukuru wavo azouya ndika akandidaidza padivi tikaedza kutaura asi hatina kuwirirana azongotora zita rangu.
Saka havana kuzokubvisai nechisimba?
Kwete, havana kutibvisa nechisimba nekuti vanhu vose varamba kuti mutiudzi kuti tii illegal gathering. Saka iwo vazobudisa mashoko ekuti muri kuronga kuita zvinhu zvisina kunaka. Saka tangobvunzawo mubvunzo wekuti chataronga kuita chisina kunaka chii, uye pane munhu akambosungirwa kuronga chisina kunaka here? What is it like iyoyo? Saka varatidza kupondana zvakanyanya, asi nekuti hapanga pasina nyaya pamutemo vanhu havaratidzi kugara muAfrica Unity Square.
Muri kukwanisa kurara sei panzvimbo iyi tichiona kuti iko zvino kunenge kuri kutonhora zvakanyanya muZimbabwe?
Ingoro yakaema chaiyo. Vamwe vari kurara pasi, vamwe vari kurara mabhedhi, asi pasi paimborarwa munene kubva nezuru makatanga kudirwa mvura yakawandisa zvakanyanya kuti pange pakatota. Zviri kutotinetsawo kuti kanzero yedu inokwanisa kudiridza loni, asi vanhu vekumadhuku Greenville nekunana Greenbrook vasina mvura. Saka ingura yakaema zvakanyanya mukomabhesini.
Mukuru weZimbabwe Activists Alliance muzvare Lynette Mudewe vachitaura vari parunare muHarare paAfrica Unity Square na Blessing Zulu Studio 7. Varimi vefodya yerudzi rweBali kuBema Valley mudunhu reManicaland vanoti vari kunzwa manyukunyuko zvichitevera kuvapo kwemusika wekutengesera fodya iyi munharaunda mavo. Fodya yemhando rweBali inoshandiswa kuputira fodya inonyanyoputwa mhiri kwemakungwa inozivikanwa nekuti masigars uye inotengwa nemari yepamusoro. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Varimi ava vari kushanda vari pamapeti famu uye vari kushandisa mahekita 10 pachirongwa ichi chakatanga mugore ra2013. Mhando yefodya yesigar repa iri kurimwa kuBema Valley chete munyika yose uye nemuAfrica mose kunze kwekunyika yeCameroon. Dzimwe nyika dzinozivikanwa dzinorima fodya yemhando iyi dzinosanganisira Brazil, Cuba, Chile uye neComoros. Muzinda wekutengesera fodya iyi wekuBema Valley wakavhurwa zviri pamutemo nemusi wechina svondo rino negurukota rinomirira madzimai muzvare Nyasha Chikwinya, avo vakavimbisa kutsigira kuti chirongwa ichi chisadzokere kumashure. Pakuvhurwa kwemusika uyu pakatengeswa mabhero efodya anopfuura 100 ane uremu hunopfuura matani mana, uye fodya yemhando yepamusorosoro yaitengwa nemadhora mashanu ane chidimbu pakirogiramu. Mumwe wevarimi vakatengerwa fodya pamusika wepamapeti sigare paauction floors kuBema Valley ndiamai Agnes Saburi.
Advantage yatinayo pakurima sigare pa inyaya yetransport achaindi kuHarare. Matractors anouya achititakurira panzvimbo, tofemigeta tiri muno muBema Valley, then yozotakurwa yakuendeswa kunze kwenyika ichibva iri muno muBema Valley. Ndo maadvantage atakawana akanyanya.
VaInnocent Chairuka, mumwewo murimi wefodya vanoti vari kuona nhamo yavo yapera nekurima kwavave kuita fodya iyi.
Iyi ndiyo fodya ine mari yakawanda. ine mari uye basa rayo yakanaka inokupe nguva yekukwanhura forja. Yasiyana neVirginia inodzwi iri kudikanwa one time kuti ikwanhurwe iswe mbani ipiswe.
Amai Alice Ziki murimi uye vari shirikazi. Amai Ziki vanoti varerukirwa muzvizhinji kubva pavakatanga kurima fodya iyi.
Ini ndinoti fodya iyi yakanaka pakuti semunhu womukadzi ndisina murume. Virginia yanga ichitinetsa pakupisa kuti manguva zhinji unoenda usiku pakati pousiku une uchipisa. Zvino iyi kungobvisa mumunda wohenga ende unoshandira pamba pako hauendi kure.
Vanotenga fodya iyi vekunyika yeGermany vaMike Anderson vakati vari kufadzwa nemhando yefodya yepamusoro iri kurimwa nevarimi ava. Vakati sehukama huchiri kutanga vari kutarisira kuti varimi ava vawedzere mahekita mamwe kusvika pamakumi maviri efodya iyi sezvo iri yemhando yepamusoro kwazvo. Kunyange hazvo Zimbabwe ichizivikanwa nenyaya yekurima fodya, vamwe vanoona nezveutano vanoti fodya inofanira kumira kurimwa sezvo ichikonzera zvirwere zvakawanda kusanganisira chegomarara. Ndakamirira Studio 7 kuBhema Valley, ndini Lweda Moyo.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti zvinhu zvakavimbiswa vakarwa hondo nemutungamiri wenyika musi wa7 kubvumbi pavakaita musangano kuCity Sports Center hazvisati zvazadzikiswa. Vakarwa hondo vanoti izvi zviri kukonzerwa nevanhu vakakomberedza mutungamiri wenyika vari kuzviti Generation 40. Vakarwa hondo ava vanonzi vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazotore chigaro chemutungamiri wenyika kana vaRobert Mugabe vasiya chigaro. Asi vaMnangagwa vanogara vachiramba kuti havana chikwata chemuzano PF chavanotungamira. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vanonzi vanodyidzana nechikwata cheG40 uye nezuro vakati vamwe vakarwa hondo ava vari kuda kubvisa vaMugabe pachigaro nechisimba uye vacharangwa. vaMpoko vakataura mashoko aya kumusangano wedunhu nemusi wechina kana kuti kuProvincial Coordinating Committee kumateveleland north. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu abata vaMahia.
Izvozvi pandiri kutaura hapana chakanyatsoti chatichaitwa kunze kwekubhadharwa kwemari yevana vechikoro yetemu imwe chete. Zvimwe zvese hapana zvati zvaitika.
Pane chikonzero chiri kupiwa here?
Hatisati taane chikonzero. Tiri kufunga kuti pamwe kuda tinganyanye kukasira maningi sevanhu vari kungoonekwa nemaonerwowo asiri wokugamuchirwa stereki. Pamwe vanozoona sokuti takasira kuvamhanyirira stereki kana kuti tanonoka here. Isu hatinyatsozivi mamirira zvakaita nokuti muvanhu vari munyika munomu mune vanhu vagara vasingatifariri kuda vachiri kungotitora semagandanga materorists. Hatisati takliwa. Saka vanhu ivavo havawirirani nesu. Ndiyo G40 iyoyo iri kupikisana nesu nekuti vane agenda yevarungu. That's why kana tiri kutaura pamusoro pechinhu havatitori sevanhu vari mukati meimba yeZimbabwe pamwe chete nevamwe. Vanotiona fanika sevanhu vari kunze ende yeti isu tiri mukati mevamwe ende tivamwe tiri mhuri, tiri pati yemhuri yeZimbabwe. Saka kuti timhanye kunotaura pamusoro penyaya dzaizvozvo zvinoita sokuti takasira maningi asi hatisi kuona kupfaka nyika mukuti zviitike.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushanya kuSomalia kwemazuva maviri. Asi kushanya uku kwabva kwasanganawo nekuurayiwa kwevanhu makumi maviri nevana nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. Aka ndike chitatu vaErdogan vachishanyira Somalia. Eteki inobatsirawo Somalia zvakanyanya. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNigeria. Pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama chekukurudzira nyaya dzekuvandudzwa kwemhando dzemoto muAfrica kana kuti Power Africa, bazi remuAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reThe US Agency for International Development kana kuti USAID, rakaparura musi wa23 Chivabvu chirongwa chekubatsira Nigeria munyaya dzekuvandudza mhando dzemoto. Chirongwa ichi chichabatsira nekutumira zvipangamazano zvitatu kuNigeria kunoshanda nemakambani anoita zvemhando dzemoto uye kubatsira nezvikwanisiro kumakambani aya. Mumiriri weAmerica munyika iyi vaJames Ernst Wiles ndivo vakaona chibvumirano ichi chichinyoreranwa pasi pakati peNigeria nekambani inoshanda neUSAID inonzi Power Africa Transactions Reforms Program. VaEntwistle vanoti vane chivimbo chekuti mushandira pamwe uyu uchabatsira zvikuru mukugaya magetsi. VaObama vakaparura chirongwa chePower Africa muna 2013 nechinangwa chekuwedzera magetsi muAfrica, uye chimwe chinangwa chiri chekuwedzera mamegawatts zviuru makumi matatu zvemagetsi asingashandiswe marasha. VaObama vanoti panosvika gore ra2030 vanhu vemuAfrica vanosvika mamiriyoni makumi matanhatu vanofanira kunge vave nemagetsi mudzimba. America inoti iri kufara nebasa rairi kuita muNigeria. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica mukudyidzana kwayo neNigeria.
Tinokutambirai nemufaro waterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura newe chidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi pachirongwa tina muzvare Patricia Moyo. Anoita zvekusona. Wakadi yako?
Tinofara maradi.
Tinofara. Saka wakatanga rini basa rekusona?
Ndakatanga kusona ndichangopedza chikoro. Ndanga ndichangosvitsa 17 ipapo. Tinosona maseat cover nehembe.
Bizimisi yako yawakatanga iyi inokupa here mari?
Zvino enderana nekuti nguva yachona senge nguva yechando inotinesei, nekuti havadi kusonesa hembe. Vanofarira kunotenga dzinenge dzichidziya semajuzi. Kana kuchinyatsotengwa pazuva unogona kutoenda kumba une $100. Asi kana kusingafai dzimwe dzenguva tinotoenda kumba tichisina.
Chii chauri kufunga pamusoro pemabond notes kana mabond coins?
Mabond notes ndoona unge akanaka, noti imari yedu yemunyika yakasiyana nemaUS dollar nemaranzi, nekuti haasi yedu.
Zviri kunzi vakawanda vari kutora mari dzavo vachiburitsa mubhengi. Ko iwewe hauna mari here iri mubhangi?
Izvo zvakunetsa kuchengeta mari mubhengi, nekuti mabhengi acho akutonetsa kutora mari, nekuti dzimwe dzenguva unonzi hakuna mari nhasi. Mangwana unoenda kune queue yakareba yekuti haukwanisi kumira, sezvo unenge uchiita bhizinesi unobva watoisiya. Saka akashoma kuita mari mubhengi.
Iwe ungade kuudza vechidiki kuti chii?
Arai, ini ndaida kuti vechidiki vawane zvekuita. Kana uchinge wakundikana chikoro unogona kuita basa remaoko rekusona, rekuruka, rekubika, rekubheka nekutamba kana nhabvu chaidzo.
Waita hako?
Maita basa.
Aiwa vateereri, ava vanga vari muzvare Patricia Moyo. Ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa pindai mudariro.
Munhau dzedu dzemitambo. MaWarriors emuZimbabwe atarisana nemutambo ungangokwanisa kuti vaende kumakundano e2017 Africa Cup of Nations. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti zvinhu zvakamira sei.
Kukunda kweMaWarriors ukasangana nekukundwa kana kuita mangange kweGuinea apo iri kutamba neSwaziland, kunobva kwapa Zimbabwe tikiti rekuenda kumakundano makuru enhabvu emuAfrica aya. Pari zvino, Zimbabwe iri kutungamira nemapoints masere, ichiteverwa neGuinea neSwaziland, idzo dzine mapoints mashanu. Malawi ndiyo iri pasi-pasi nemapoints maviri. MaWarriors akakundwa kana kuita mangange vanenge vazviomesera, sezvo Guinea yakamirira kuendawo kumafinari aya ichitamba mutambo wayo wekugumisira iri pamusha neZimbabwe. Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa vanoti havana chimwe chavari kutarisira kubva kumutambo uyu kunze kwemapoints matatu akakwana.
Tudakuhwina. My game is to win. Tukuhwina.
Vachiyangwa, vayambira varairidzi vemaWarriors kuti chibvumirano chavo neZipa ndechekuendesa maWarriors muAfrica Cup of Nations Finals. Vachiti izvi zvikakona, veZipa vachatora matano.
I don't expect anything from the technical team. I expect this. What did I go to watch it? I'm going to play one day and then I'm going to
Pakapedzisira kutamba zvikwata zviviri izvi Zimbabwe neMalawi, maWarriors akakunda 2-1 nechibodzwa chakanwiswa naKama Billiard kuLilongwe. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association, vaMathias Kupandirimbwa, vanoti Zimbabwe iri kudzokorora zvayakamboita, asi iko zvino ichikunda nezvibodzwa zvakawanda. Vakufandirimbwa vanoti vatsigiri venhabvu ngavauye vari rungwanda ngwanda.
Vatambira ari kuita vakomana takazoona paFriendly yeUganda kuti zviri pachena kuti gore rinouya tinenge tiri kuGabon.
Vakawanda vanoti maWarriors aisa gumbo rimwe chete mukuenda kumakwikwi aya, asi mumutambo wenhabvu munopembera chete kana mitambo yese yomumakundano yapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Nasi muchirongwa chatinoita hurukuru nevaimbi. Tine muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Cynthia Mare, uyo anga achishanya muno muAmerica kuchirongwa cheZim Expo 2016 kuCalifornia. Ngatinzwei hurukuru yaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Toro wacho norema. Oh. Zira yacho yakareba zvinoda kushinga.
And ndakawina ma awards 9 up to now. Kune inonzi mazima awards, ma Zimbabwe Music Awards eku Zimbabwe ne manama awards eku Zimbabwe. Song iyi pane chimbo chandakaimba chinonzi dai zvaibvira kana kuti zuva rimwe chandakaimbira mai vangu pavakashaya. Saka ndakawina ma awards anokwana 9 and ndichiri kutongoita ifamba nendima iyoyo ndozvandakatozvarirwa kusvika ndafara nechikweta izvozvo. Saka tinotendera kuti pamberi apa mai maku ndibvunza nechitaro kuti asvika 200.
Tiri panyaya iyoyo, mombotipawo kamutakunanzwa kamataura aka kuti dai zvaibvira timbonzwa kuti kanonyatsoti chii chaizvezvo.
Dai zvaibvira ndaikumbira zuva rimwe ndikuudzei zviri mumwoyo mangu hamayo. Dai zvaibvira ndaikumbira zuva rimwe ndiko dzei zviri mumoyo mangu amahai o
dai zvaibvira dai kumbira zuva rimwe ndiko dzei zviri mumoyo mangu amahai.
Titsanangurireo kuti rwo urwo makarinyora zvaita sei, tiri kunyatsonzwa kuti apa moyo unenge wairwadziwa.
Chokwadi, ndakanyora rweri amai vangu vashaya vairwara necancer yemabhonzo.
Zvese makandipa kuti ndikure asi ndava kuzvionera wondega amai.
Nguva iyoyo ndakashaya kuti ndozviita sei nokuti zvaindirwadza, ndakashungurudzikana zvakanyanya. Saka ndakaenda kustudio ndakanonyora song naJoseph Madziri akaprodusa album yacho. But ndiko kambo kakaita kuti ndizowana maawards akawanda uye ndizikano chaizvo muZimbabwe.
Rekani kutaurire nyaya iri pano. Paivapo, paivapo, mwanasikana.
Tinoona zvemunoimba pane dzimwe nguva muchiyambira imi vechidiki kana vasikana vari kukura. Chimbotipeiwo kamwe kamutakunanzwa kamakaimba makanyanyonangana nevechidiki.
Alright, kambo kanonzi Motonga Obvire. Ndakanyorera vanasikana nokuti kakawanda munyika medu kunoitwa vasikana vanoshungurudzwa, vamwe vanobatwa chibharo, vamwe vanongoshungurudzwawo nekungokura zvishungurudzwa nevanhu vakuru kana kuti zvakawanda zvinoitika, ende vasikana vanotanga kurasa tariro. Saka kamba kakanonzi Moto Ngaubvire nechingoti moto wako ngaubvire. Moto wako ngauvire vire vire eh ngauvire vire.
Tinotenda muimbi Cynthia Mara paine hurukuro na Marvelous mushanganya we Studio 7. Vateereri musakanganwa muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. kuti tiri kutarisa nyaya yekuti vanhu vakawanda vave kutenga chikafu vachisa mumatura nekutyira kuti zvino zvinogona kuzodhura kana kushayikwa mune ramangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti zvinhu zvavakavimbiswa nemutungamiri wenyika muna Kubvumbi havasati vazviwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Chris Gande.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, June 3rd, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande. Here are our top stories this evening. The current cash crisis in Zimbabwe is forcing some local people to start hoarding basic commodities.
We're just buying goods because we don't know what will happen to us because of the bond notes crisis.
Police attempt to force activists camping at Africa Unity Square to abandon a 16-day protest.
Right now, as we're having this interview, we have some of people from the state, so the government is listening. They did not know what we were saying. They will not be sending their officials and riot police everywhere we are.
And it's do or die for the Warriors as they take on the Flame Lilies of Malawi in an Africa Cup of Nations soccer tie this weekend.
The team is good, we're in shape, understand people, they are fit. I think we're going to win on Sunday.
These stories and much more coming up, stay tuned. Some Zimbabweans are reportedly hoarding basic commodities in anticipation of a food crisis as a result of the liquidity crunch prevailing in the country. This has resulted in restrictions in purchasing some basic commodities in the country's capital, Harare. Reporter Thomas Chiripasi has more details from Harare.
The unavailability of ready cash in local banks has forced some Harare residents to start buying basic commodities in bulk in anticipation of a food crisis. One such skeptical consumer is Meborane resident Rosemary Chinyadza, who said the current cash crisis might result in serious food shortages, almost like what Zimbabweans witnessed at the height of the nation's economic recession between 2007 and 2008.
We're just buying goods because we don't know what will happen to us because of the bond notes crisis.
The bulk purchasing of basic commodities has forced some shops to start limiting the purchasing of certain commodities. For example, a retail shop in Harare Central Business District was today limiting the purchasing of a 2-liter cooking oil bottle to one bottle per customer. Several shop owners in Harare say they are witnessing panic buying of basic commodities, with some customers expressing dismay over the current cash crisis, which has resulted in most of them spending a lot of time in bank queues. The situation is being worsened by the central bank's moves to introduce bond notes. Linda Masarirambi, who works for a local company that operates from the city's central business district, said instead of concentrating on her job, she is now spending most of her time in bank queues looking for cash. Masarirambi said she is unable to feed her family due to lack of cash to buy basic commodities.
The issue of this cash crisis in Zimbabwe is very, very, very troublesome. We don't even know how we are going to survive in Zimbabwe. We are forced to queue for long hours in order for me to obtain my hard-earned cash. And moreover, I'm being given $50 full of coins. From that $50, I'm supposed to pay rent, I'm supposed to pay fees, I'm supposed to buy food for the kids, I'm supposed to obtain my transport money in order for me to go back to work. I only get $50 a day and I'm forced to wait for long hours to get that $50. 7 to 8 hours for me to get $50. I don't even know where are we heading. Are we heading back to 2008?
Gibson Zindove, who runs a car repair business in Avondale, said he is no longer depositing money in banks because it would be difficult for him to access it when he wants to finance his business operations.
We no longer have confidence in the banks because there are charges always. When you deposit the money, there are charges accrued. When you withdraw the money, there are also charges accrued. So we no longer have trust and confidence in the banks. And with the coming of bond notes, no one will ever put his money or her money in a bank because no one wants to change US dollar with the bond notes, which is fake money.
Reacting to the questions on panic buying and cash shortages, Lovemore Kadenge, president of the Zimbabwe Economic Society, said failure by most companies to access cash from banks was affecting the national economy.
Already our economy is not performing. We are encouraging local production. But local companies are also complaining because I believe there is a priority list from the Reserve Bank if you want to import raw material from South Africa or another country. For example, if I may talk in terms of oil and so forth, it's number 12, I understand, in the list in terms of priority. So it means even if you have your money in the bank, it cannot be paid there or it's taking longer. So already we're actually having challenges, if you talk of the oil industry, cooking oil also, that things are taking long. So production is going down. So if production going down, there's more demand, and then the price of cooking oil and other commodities. The introduction of bond coins may create a problem. It's actually the introduction of the Zim dollar.
Kadenge urged Zimbabwean authorities to come up with policies that would restore confidence in the financial services sector and stop panic buying of basic commodities.
The intention of the governor may be very good, but I think he needed to do a lot of consultations first, rather than for now the government, even the Minister of Finance, saying we are consulting the World Bank and other different stakeholders. Consultations should really have started earlier.
Government sources told Studio 7 that Reserve Bank of Zimbabwe Governor John Mangunjga was under pressure from unnamed senior government and ruling ZANU-PF party officials to shelve his plans to introduce bond notes following a public outcry and the prevailing cash shortages. But Mangunjga is on record saying the bond notes, designed to boost Zimbabwe's exports, would be introduced in October this year. At the same time, Finance Minister Patrick Chinamasa issued a statement Monday saying government was consulting the World Bank and the International Monetary Fund on the bond notes or coupons. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Thanks, Thomas. One of the companies that is struggling to get cash for its operations is Gudu and Chikowero Attorneys, a law firm co-directed by MDCT national spokesman Obed Gudu. Gudu says they are now failing to pay some of the workers without bank accounts. Banks are restricting cash withdrawals for individuals to at least $50 per day. Gudu tells reporter Jonga Kandemiri that some people are spending a lot of time in bank queues instead of engaging in productive work.
The highest daily limit that we are getting from one of the banks that we deal with is $500, in such a way that if you are going to look at the kind of work that we do, where we need money to pay for various disbursements, it is virtually impossible to run a viable law practice with that kind of daily withdrawal limit. It makes work a nightmare.
How are you paying your employees?
You find that the majority of our employees have got bank accounts, so at least it helps us in the sense that we just make direct transfers into their personal bank accounts. But you also have, especially the low-earning non-professional staff, most of whom, for one reason or another, don't have personal bank accounts. We normally would pay them in cash. For the past few months, we've had a big problem because we are not able to make a bulk withdrawal of money at the end of the month to pay them. So you end up having a situation where you stagger your payments and obviously causing a lot of inconvenience to those employees, particularly the low-earning non-professional members of staff.
Do you see this normalizing in the near future?
The way the economy of Zimbabwe is going, Jonga, I don't see anything happening for the better anytime soon.
That was Obed Gudu of Gudu and Chikoero Attorneys, who's also the MDCT spokesman, on the line from Harare with reporter Jonga Kandemiri.
Studio 7 is now streaming live talk on Facebook. Be sure to catch us every day from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. for engaging discussions on important topics of the day. Share your thoughts live during the show. Our Facebook address is VOA Studio 7. That address again, VOA Studio 7 Facebook. Don't forget to like us.
Zimbabwean police today attempted in vain to disperse civil society activists set to camp for 16 days at Africa Unity Square to press President Robert Mugabe's government to tackle social and economic issues bedeviling the country. Our correspondent Patricia Mudadigwa reports.
The protesters vowed to stay put at Africa Unity Square for 16 days and 16 nights, saying the country's constitution allows them to conduct public demonstrations. This was despite the fact that the police were in full riot gear and driving around Africa Unity Square near Parliament of Zimbabwe in armored vehicles with water cannons. Section 59 of the Zimbabwe constitution clearly stipulates that every person has the right to demonstrate and to present petitions, but these rights must be exercised peacefully. One of the protesters, Lynette Mudewe, coordinator and founder of the Zimbabwe Activist Alliance, said they will not allow the police to drive them from the renowned place.
Right now, as we are having this interview, we have some of people from the state, so the government is listening. If they did not know what we were saying, they would not be sending their officials and riot police everywhere we are.
Linda Masarira, lead and founder of Zimbabwe Women in Politics Alliance, added that some ZANPF activists last night also tried to disrupt their protest.
Last night around 7 p.m., about 12 young men came running in this park singing Muno Maita Mutengesi and all. We ignored them because we know that when you are in a struggle, there are different issues that can happen or situations that they might want to provoke. But we are not here to cause any fights with anyone. We are just demanding answers, protesting against the government of this Zimbabwe, which has made us destitute in our own country. We are not here to fight with anyone, but we are demanding our constitutional rights as citizens of Zimbabwe.
The protesters today were demanding jobs, saying the majority of Zimbabweans are currently struggling to make ends meet due to the harsh economic situation. Masarira said some Zimbabweans' youth do not even know anything about getting a formal job, even if they are highly educated.
Why are we in the streets right now? It is because of unemployment. There are no jobs in Zimbabwe. Zimbabweans are now destitute. Right now, if you go to the high-density areas, young boys who are supposed to be at the productive age are roaming the streets. How can we be a productive nation when 90% of the youth are not working?
These sentiments were echoed by Brian Kasunzuma, one of the many unemployed graduates, who noted that thousands of young people are being thrown into the job market every year in an economy that does not offer them any work.
We have maybe the highest unemployment rate in the world.
The activists have different protest themes every day in an attempt to highlight most problems facing the nation. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Patricia Mudadigwa.
And it's now time to engage with Chioniso Jani in the youth show, Time to Engage.
Hello, Zimbabwe. This is Chioniso Jani, your host for Time to Engage, where the voices of Zimbabwe's youth are heard. Today, we have two phenomenal ladies, and they're going to be talking to us about Unplugged Zimbabwe. Hello, guys.
Hey.
My name is Elina Mutandwa. I'm one of the co-founders and directors of Unplugged Zimbabwe.
And I'm Chia Zudana, also one of the co-founders and organizers of Unplugged Zimbabwe.
What is Unplugged Zimbabwe?
Unplugged is a monthly live music event we have, which is held here in Harare, Zimbabwe. And we showcase up-and-coming talent. It's also a family-friendly event.
Yeah, we've been running Unplugged for about 2.5 years now, and it's grown into a phenomenal success, which attracts between sort of 1,200 and 1,500 people every month.
I like your tagline. What is this about?
Love live music. Well, Love Live Music is the idea of making the consumption of live music part of one's lifestyle. So it's about loving live music. It's about living live music as well.
This upcoming talent, do you just choose anybody? I mean, tell me more about this.
In the beginning, we used to actually go around and listen to musicians that were playing around in Zimbabwe. So we had places like Book Cafe where you could go and listen to up-and-coming talent. So me and Chiesa will go there, we'll go listen to what these young talented musicians have got in store. And then when we get that, we get them to perform at Unplugged. And then I guess that's how we get our up-and-coming talent.
So how did this idea come about?
Alina and I were sort of just sitting around one day, and we didn't really have anything to do. We both love music, we're passionate about music, and we love live events as well. There was a similar event that was happening in Kenya, and we thought to ourselves, why don't we do something like this? There's not really a lot of opportunities where families can actually spend time together that are centered around music. And the next month, we held our first Unplugged.
Any events that are coming up?
We've actually got an event tomorrow, which is Saturday the 4th of June at Palm Estate in Greystone Park. That's at 16A Stoneshad Lane in Greystone Park. That's at 2 p.m. Live performances end at 8.
The artists that we have performing are the amazing Ja Prazer, Macy and the Red, Ten Diamond, and Victor.
What do you think about the jazz industry in Zimbabwe?
Well, I think we've got very, very talented jazz musicians in this country. It's unfortunate that they're not as exposed as they're supposed to be. Because of the love we have for jazz, that's what we created. That's why we created this event Unplugged, because now we can showcase them and people can listen to the kind of jazz music we have in this country.
And just to add as a caveat, sometimes we have hip-hop artists, we have reggae artists. We've actually also had a couple of rock outfits come, Afrofusion and Afrojazz.
Thank you, guys.
Thank you.
And that was Chia Zudana and Elina Mutandwa. And I'm your host, Chione Sojani.
And now we take a look at regional and international news. A 7-year-old Japanese boy who was abandoned by his parents in a forest last week has been found. And punches at least one egg were thrown outside the venue where Donald Trump, the presumptive Republican U.S. presidential candidate, was holding a campaign rally yesterday night in San Jose, California. This is Studio 7 coming to you from the Voice of America in Washington.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
Under President Barack Obama's landmark Power Africa initiative, the U.S. Agency for International Development, or USAID, recently launched a new assistance program that aims to improve power distribution performance and increase connections in Nigeria. The 2-year agreement will provide management consultation to 3 Nigerian distribution companies. The agreement will also advance major infrastructure investments and strengthen systems in the distribution companies. U.S. Ambassador James Entwistle witnessed the signing in Abuja between USAID partner Power Africa Transactions Reforms Program and the chief executives of the Abuja, Benin, and Eco Distribution Companies. We believe that distribution companies are the starting point for improving the entire power sector value chain, said Ambassador Entwistle. Through improving the performance of distribution companies, we will see increased electricity supply and access. Our joint efforts will improve the lives of countless Nigerians and serve as a model for other African countries. Announced by President Obama in 2013, Power Africa is working with sub-Saharan African governments, the private sector, and other partners, including Nigeria, to add more than 30,000 megawatts of cleaner, more efficient electricity generation capacity and 60 million new connections by 2030. The initiative has already helped financially close over 4,000 megawatts worth of transactions, representing almost 14% of the initial 30,000 megawatt goal. In Nigeria, Power Africa supports the strengthening of the energy sector through credit enhancement, grants, technical assistance, and investment promotion efforts. Power Africa is also working to mobilize affordable and long-term financing to support capital and operational expenditure requirements for successor generation and distribution companies to accelerate electricity market development. The United States is proud to partner with Nigeria to help meet the country's power needs for a better future for the people of Nigeria and Africa.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
It's do or die for the Warriors at the National Sports Stadium Sunday. Reporter Michael Cariati tells us why.
The Warriors know pretty well that victory over the Flames of Malawi will bring them closer to qualification for the 2017 Africa Cup of Nations Finals. A win for Zimbabwe, coupled by a draw or a loss for Guinea in Swaziland, will effectively lead the Warriors to Gabon for the finals come January 2017. A draw or a loss will not do any good to the Warriors, as the silly nationality of Guinea are waiting on the wings to take control of the group with their last game at home to count on. Zimbabwe Football Association President Philip Tshiangwa says he's expecting nothing from the Zimbabwean team apart from a win.
I plan to win. My game is to win. I don't expect anything from the technical team. I expect itself.
When the Warriors and the Flames last met in Lilongwe, Zimbabwe prevailed 2-1 with Kama Biliad grabbing a classic winner. Although he has a collection of international stars compared to the Flames, Warriors coach Kalisto Pasua has warned his players not to be overconfident, for this would have some far-reaching repercussions. The winning goal against Malawi came from a set piece. The two goals in the 4-0 riot of Swaziland also came from set pieces, and so did the goals in Tuesday's friendly match against the Cranes of Uganda. Pasua says he knows this is where the success of his team lies and has been working on the set pieces to fine-tune his players.
As you know now, set pieces can win games. We need to have everything in place.
Billiard is with no doubt the star of the show. Former Warriors star and football analyst Alois Bunjira has challenged Billiard to transform his club form to the national team.
I hope that he takes that, you know, that confidence and, you know, that happiness that is within, that is inside him. I hope he takes it to the National Sports Stadium. Come on, you know, everyone is banking on him. And
with victory a priority, South Africa-based Kudama Hacho Golden Arrows is no doubt that the Warriors will win this game.
The team is good. We are in shape. We understand people, they are fit. I think we're going to win on Sunday.
After 10 years, the Warriors have never been closer to qualification than they are right now. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Cariati.
In our music slot today, reporter Mavelas Mhlanganyahuye speaks with a top Zimbabwean musician.
I'm Cynthia Murray. I'm an award-winning singer and songwriter from Zimbabwe.
Tell us about your awards.
Okay, so I've won 3 Zima Awards, which are Zimbabwe Music Awards, for a song called Zwarimwe Odaizwa Ipira. And I've won a NAMA award, which is a National Arts Merit Award, for a song called Motonga Opire.
I want to tell you a story about a girl,
which is a song I wrote for the girl child.
When I
UK, I've won a BAFTA award for the best Afro-Caribbean artist for a song called Catch Me When I Fall. And I've won a Zim Achievers Award and a Zim Award as well. And then in Zimbabwe, this year I also won said NCC Women in Enterprise Awards. Yeah. And I've had a lot of nominations as well.
And who inspired you to get into singing?
I remember watching Michael Jackson performing on TV, and I thought, wow, I want to do what he's doing. And then as I grew up, people like Whitney Houston, Mariah Carey inspired me. Get him on the phone tonight. I'm not telling what's on my mind. I'm going to let him know I'm still alive. Ooh. And then I became, you know, a young woman in the UK. Then I started looking at people like Oliver Mtukudzi, Chioniso, and like really thinking, wow, they're doing their music, but it's a Zimbabwean sound. And that inspired me so much. And now I try to make sure that my music really shows that I'm an African woman and I'm Zimbabwean. And I also play keyboard, and the person who inspired me with that was Alicia Keys. So I started learning how to play it, and now I play it.
So what genre would you say your music falls in? You just said that you've now refocused and, you know.
Yeah. Right. It's Afrofusion. You know, I fuse pretty much anything I feel like was fusing in my music. So I would have like a bit of gospel, a bit of jazz, a bit of even the guitars I've sort of played in a Zimbabwean way. But I'm not really limited to myself.
Give us a snippet of one of the songs that you performed at Zim Expo.
Sure. Okay, this is Aiza Ivira. Aiza Ivira. Ndaikumbira zuva rimwe, oh, ndikuudze zviri mumoyo mangu, amahayo. Ndaizvaibvira, ndaikumbira zuva rimwe, ndikuudze zviri mumoyo mangu, amahayo.
What inspired you to sing that song?
This is a song that won all the major awards that I told you about. This album and this particular song. It's about my mom. I lost my mom to cancer in 2011. So 2 days after mom's funeral, I was in the studio with Joseph Madzire, the CEO of Zim Praise Choir, and he produced the song and we co-wrote it. And I just felt like if I only could have one more chance to see her, you know. But of course, you always feel like that when you lose your mom. It never feels like it's right. You just want her back. So that's what I was feeling, and I wrote about that.
I loved you, and I hope you knew how much I appreciated everything that you did for me, all the love you shared, all the sacrifices. I love you, Mom.
Thank you there to Marvelous Mthlanganya, who is speaking to Cynthia Mare. And now remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our host Blessing Zulu and Gibbs Dube will be talking with listeners about panic buying of basic commodities and cash shortages. And now to recap today's top stories. The current cash crisis in Zimbabwe is forcing some local people to start hoarding basic commodities. Police attempt to force activists camping at Africa Unity Square to abandon a 16-day protest. And it's do or die for the Warriors as they take on the Flame Lilies of Malawi in this weekend. That's it for tonight. My name is Chris Gande, and please do stand by for Ntunga Milinkomo and the news in Ndebele. Good night, Zimbabwe.
Sibonge ijahalezansi uChris Gande ngokusethulela ezolimi lwesingisi. Siyalamukela mthwakazi omuhle kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 ngoNhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baphongu buya bezwilazwila nje bezama ukusethusela bacabanga ukuthi silokeke lakathesi sisabe saba but ngabasakwazi ukuthi hayi impilo kasilweli thina silwela labo futhi ukuthi abanawo babo labo bathole impilo engcono kulokuthi belokhe bedubile.
Amapolisa ohlangothi lweRiot ehluleke ukususa abatshengiselayo besola umbuso kaMongameli Mugabe ngokulala eAfrica Unity Square.
Yebo, kuliqiniso ukuthi abantu bakhanya sebesesaba lolu dabo lwamabhondi ngoba ungananzele basubamaketi umuntu lemali sekuthenga sibindi eziningi ukubana ingcono kuba abantu bayigcina ezindlini ngoba abantu abaningi bathi bona babona ungathi sesibuyela kulwanesayosaba lawo ka-2008.
Uzulu weZimbabwe sethenga ukudla lezinye impahla zokusebenzisa ngobunengi esesabela ukuthi kungaqala ukusetshenziswa ama-bond notes intengo izakhuphuka. Njalo kuWoza Friday lamhlasi leqembu ezilithembise lona kumaviki edluleyo eletanga pasi lona elihlabela umdumo eliwubiza nge-New Afro. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa ohlangothi lweRiot ehlulekile namuhla ukususa abatshengiselayo besola umbuso kaMongameli Robert Mugabe ngokulala lokutshona egcekeni leAfrica Unity Square eHarare. Kubika uMavis Gama.
Bakala ukuhlabela abaphatheke kulomkhankaso ngemva kokusuka kwamapolisa ohlangothi lweRiot lapho abekade behlezi khona sebehlulekile ukubasusa beswele isizathu sokwenza njalo. Amapolisa la phose amachumi amabili balile ukuzitsho ukuba ngobani okuyinto ecunule abatshengiselayo laba bemba phansi ukuba abasoke basuke kule ndawo size sifezeke isifiso sabo. Unobhala enhlanganisweni ye-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Charles Nyoni, uthi vele kabethuswa yikwenza kwamapolisa.
Baphongu buya bezwilazwila nje bezama ukusethusela bacabanga ukuthi silokeke lakathesi sisabe saba but ngabasakwazi ukuthi hayi impilo kasilweli thina silwela labo futhi ukuthi abanawo babo labo bathole impilo engcono kulokuthi belokhe bedubile.
Wathi vele yena labanye bakhe abayindawo baze bathole abakukhankaselayo.
uhulumende sizabe silokhe silapha ukumfikela ngelanga lapha azasibona khona, azasizwa khona, azabuya, azagcina thumile abantu ukuthi bekhulume ngathi, ngoba thina asiyindawo. Siyabe silapha e-Africa Unity Square 24 hours, 7 days a week. Kusukisela ilanga lapha azakuthi, all right, sefuna ukuthi ahlale lathi phansi axoxe lathi.
Osakhulayo uPride Mkono, laye ophatheke kulolu hlelo, uthi abawesabe amapholisa njalo bazaqhubeka ngomkhankaso wabo.
Lo ngumsebenzi wabo, kodwa kumele ubena ubona kumele bekhangela ukuthi imuli zabo ziphila njani. Ngaphandle nxa bona bephila impilo enjengeka ekamfazi lo okuthiwa nguGrace Mgabe. Nxa ukuthi baphila kanjalo hathi kuhle. Kodwa nxa bephila njengomuntu ongu eZimbabwe, hayi labo bayayibona inhlupheko eselizweni. Ngakho vele asibona ukuthi kulenye indlela abangafuna ukuthi uhulumende lo ebe lokho esiyaphambili.
Kusehlakalo esimangalisa abaphatheke kulomkhankaso, izisebenzi zikamunicipal weHarare zichona zithelela uqethu kulindawo ebusuku lemini, kodwa edolobheni leli kusaziwa ukuthi kulokusilela kwamanzi. Bathi lokho kumgceke ukuthi le yindlela esetshenziswa ukubenza basuke kulendawo, kodwa bemba phansi kuba kabayindawo. Abaphatheke kulomkhankaso bathi bafuna isungulo yemisebenzi eyi 2.2 million izanu PF ayethembisa uZulu kukhetho luka 2013. Uhulumende okhona asuke embusweni ngoba esehlulekile, sewenza uZulu weZimbabwe waba yinhlekisa. Lanxa elemfundo yohlonzi lwaphezulu, imisebenzi ingekho, abasakhulayo bebanjwa ngamandla ukuthatha okudakayo ukubalekela udubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
UZulu weZimbabwe ubikwa esethenga impahla esitolo ngobunengi esesabela ukuthi kungaqala ukusetshenziswa imali yama-bond notes, intengo izakhuphuka. Usibalukhulu webhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutshka, wazisa ukuthi kuzasungulwa imali yama-bond notes elesisindo esilingana lesedola leMelika ukuze kuqedwe ukusilela kwemali emabhanga. Kodwa uZulu kanye lengcwethi kwezenotho zithi inyathelo leli lizabuyisela ilizwe kusimo sika-2008 lapho okwesilela khona impahla esitolo le mali yaphela isisindo yafana nje lephepha elingelancedo. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kwezinye izitolo kabasavumeli ukuthi abantu bathenge impahla efana lamafutha okupheka, ichukela lokunye ngobunengi.
Yebo, kuliqiniso ukuthi abantu bakhanya sebesesaba lolu dabo olubuya lwama-bond notes. Ngoba ungananzele basubamaketi umuntu lemali sethenga sibilindi eziningi ukubana ingcono kuyobana abantu bayigcina ezindlini, ngoba abantu abaningi bathi bona babona ungathi sesibuyela kulani mesayo saba lawo ka-2008. Kuto kwenza abantu benze njalo kulushipho lwemali. Ngoba ungananzele amabhenki lapha last week amabhenki azithi nxa udraw imali bethatha 200 sebeyehlile, abanye sebeku-100, namhla amanye amabhenki ayehlile sebe-$50. So abantu asebekwenza kadeje ukuthi banqabe la makhandlana okuswayipha. Abantu bayagidima bangena ama-supermarket asebenzise asikaswayipe laphana ukuthi i-grocery besiyagcina ezindlini. And futhi abantu ngokwenza njalo sozobasole, ngoba sile-history end kuleli lizwe lokuthi ngo-2001 lapho sawabulawa yindlala. So abantu sebenanzele lingomumo wezinto ukhanya ungathi i-economy izoqondakali, njalo ukhanya ungathi uhulumende usesehluleka ukucontrola ama-economic dynamics. Ngokunjalo abantu sebezenzela ukuthi hayi nxa kubafinyelela kubafinyelele bele mpahla zabo ekhishi bakwazi ukudlala abantwana. So ke sesikolinye inhlupho eZimbabwe sike sasangena kile phose leyo ka-2008.
Manje yona intengo yempahla kayikhuphukanga yini?
Intengo yempahla kwezinye indawo isikhuphukile, abantu sebekhuphula intengo yabo, ngoba kuyananzela ukuthi ngesikhathi xa idemand icansi siyaphezulu, abanye abantu abezitolo bakunanzela ukuthi isikhathi sokwenza imali kuyananzela ukuthi ungakhala amanye ama-cooking oil, ukhala le-sugar, ukhala lama-flour, intengo yabona isikhuphuka isiyaphezulu. So kushiya ngezitolo ngezitolo, kodwa eziningi intengo zikhathi sezicansa siyaphezulu. Kusegcekeni ukuthi lalo ezitolo khathesi bakunanzeleli ukuthi sofanele benze imali, ngoba bengazi ukuthi labo ishishi baphathelele. So-ke esingakutho nje ukuthi kukhanya khathesi kwindaba ze-economy lapha eZimbabwe ngu-businessman, umuntu kazane othengayo, akusela mntu beqinisa ukuthi siyama. Ngiyeshiya lo uhulumende lakathi akwazi siyama, ngoba kanti uhulumende seluza i-direction, ngoba khathesi sikhuluma kanje
bekuthiwa ama-servicenza kufanele bathole i-bonus namuhla sokulento ukuthi okufanele bayithole mhlaka-10 khona kwangabe uyadingisa ukuthi la uhulumende ule-problem ukuthi kasakwazi ukuthi kanti lapho indlela ezivulela ngaphiziyana.
Umnumzana Ambrose Sibende isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Umsakazo wakho weStudio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Umsakazo webulenjini be-internet owe-Dipro FM osungulwe ngumculi weZimbabwe obuye njalo abe ngumxhasi wabaculi uDJ Mapresa kule South Africa uqhubekela phambili uthakazelelwa ngabanengi kanye lokusilela kungelani lokusilela kwemitshina yokusakaza elohlonzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Dipro FM. Catch us on
www.diprofm.com. Lentswe la Setšhaba. Voice of the Nation.
Voice of the Nation.
Usephindwe sesinye simanga umculo weZimbabwe uDJ Mapresa. Ngokubambisana ndawonye lomculo kele South Africa uDJ Maru, ababili laba sebesungule umsakazo webulenjini beinternet osusidla uBedu obizwa Dipro FM. Lokhu kulandela uhlelo lwabo luka 2010 lapho abaqala kupheka khona izingoma zabaculi besebenzisa enye izindlu zokulala emzini kaDJ Maru elokishini leDipsloot eGoli. UDJ Mapresa insizwa seCholocho gama lakhe lokuzalwa kungupromise Sibanda uthi besebenzisa nje i-laptop umsakazi wabo usulalelwa ngabantu abedlula izinkulungwane ezisikhombisa 7,000.
UDJ Mapresa ovodlo zomnyama inkosi yamakhalanga ngithi ngilawe sihlezi ehlelweni lapha siku Dipro FM umsakazi wesizwe izwi lesizwe uyilethaba. Ngithi ngiyakubulisa phesheya kangulukudela eZimbabwe zila indawo zonke ezishiyeneyo sihlezi khona lapha sisemzansi Afrika. Sithi ke sibambeka ebulenjini ku www.diprofm.com.
UDJ Mapresa uthi akudlalwa amandlwane kulo msakazo kodwa kukhulunywa indaba eziginqisa abadala labancane.
Lukhona uhlelo laphana irumba yami irumba yakho chova chova show kanti lukhona ke uhlelo silubiza sithi Africa under microscope Zim politics and other neighboring countries. Laphana ke lukhona oluhlelo lubanjwa uDJ Pepsi ezabasha sikhuluma ngeyouth laphana ezabasha laba bathanda ke ingoma zamanje house hip hop into ezifana lalezo sithi my ghetto my kasi.
IDipro FM engena emoyeni ngihola lechumi lambili emini kuze kube phakathi kwamabili ayivalwa njengoba ngemva kwamabili kuphindwa zonke inhlelo ezijone senzakala. Umlaleli walomsakazo othe ngokuzwa ubunandi wagcina la esesakaza kuwo uMongezi Mpofu osakaza engu-DJ Mthwakazi uthi inkulu indima edlalwa yilomsakazo njengoba abalaleli besenelisa ukulalela kubo makhalekhukhwini babo.
Iqiniseni iDipro FM like ngathi ikhave ispace ebesidingeka ebantwini bakithi. Umsakazo osaqalayo endi the way uza ngakhona ngicabanga ukuthi qonde on the right direction.
Uthi ke kwabangakawuzwa lomsakazo otholakala ku www.diprofm.com ukuzwa yekuncitshwa.
Ngithi mina bayakhutheka ngoba iDipro FM ibanikeza ama updates ngezinto kakhulu ezenzakala ekhaya. Uthola ukuthi lapho yabongela indlela yokuzikwazi ngazo but uma ungalalela iDipro FM uyakhona ukwazi i-information okumele ube yazi na ukwazi kwenzakalani kwesakho nakusipolitics or economy or entertainment industry.
Kodwa ke uMapresa uthi luningi uxhaso abasaludinga okwamanje bale-laptop eyodwa nje kuphela abasakaza ngayo okwenza abasakazi bahambe imango emide bezosakaza kanti akula ngisho le ndibiliji yokubabonga. Indleko zebulenjini lazo zibadlela amarandi afika izinkulungwane zintathu 3,000 rands ngenyanga okuyimali ngekho njengoba lomsakazo ungenza imali. Imichina yokusangaza layo iyasilela njengoba nxa sebekhuluma labalaleli kuzafuze ucingo lwakhe lusondezwe ku laptop ukuze abanye abalaleli bamuzwe. Le ndlu yokusakaza layo kayikho ngakho basakazela endlini kamaro. Uthi ke basadinga uxhaso olukhulu oluvela kuloba ngubane. Kakukhulunywa kuphela ke kulo msakazo njengoba zithi nxa inkulumo sezikhama kuthanjiswe imiphimbo ngamaculo njengaleli elomculi kamasikhandi uzinja ziyamluma elomongezi besithi Cholocho FC. Melestudio 7 Johannesburg le South Africa ningu Benedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje sikhangela isiphithiphithi esenziwa ngabantu bethenga ukudla lezinye impahla zokusebenzisa ngobunengi bese sabela ukuthi intengo ilakho ukuqonga nxa sokusetshenziswa ama bond notes. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe. Umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi usulungele ukuyaphosela uncedo lokudla imithi yokwelapha lokunye ngendizamchina endaweni ezilabantu abadinga lolu ncedo kwele Syria lapho kulempi yomdeni, kodwa iUnited Nations ithi samelele imvumo yokwenza lokhu kuhulumende wele Syria. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ubudlelwano phakathi kweleMelika labantu belawo People's Democratic Republic bekuyindikimba yomhlangano weComprehensive Bilateral Dialogue owenzelwe eVientiane. Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano beleMelika lamanye amazwe, umnumzana Daniel Russell, wakhokela iqula leMelika eligoqela iziphathamandla zogatsha lwezomvikela lolwe United States Agency for International Development. Ekuxoxisaneni umnumzana Russell lomsekeli kamphathi ntambo wezobudlelwano belawo lamanye amazwe, umnumzana Songfet Hongbong Nuang, bavumelana ukuthi ubudlelwano bamazwe omabili buqinile kakhulu. Baphinda baxoxa ngesikhundla sokuba ngumgcini sihlalo we-ASEAN lamathuba okuthuthuka angatholwa ilelo lizwe lapho lizamukela amazwe omhlaba emhlanganweni we-ASEAN Regional Forum ku-East Asia Summit lonyaka. Umnumzana Russell wamukele ukuzinikela ukusebenzelana lele Laos kundaba zendulo ezibalisa ukususa omaqhuphula. Wengezelele esithi ukususa omaqhuphula laba kuqakathekile empilweni yabantu belawo.
Lolo bekulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu elimela iZimbabwe lizanqoba eleMalawi ngesonto emkhankasweni okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa eGabon ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lama-Warriors lingena kumdlalo wangesonto lihlezi phezu kwengalane kusiphiwa sikaGroup L lile miklomelo eyi-9 ngemva kwemidlalo yemine. Abafana beZimbabwe balakho ukuhle bathole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano we-AFCON khona le kwele Gabon ngomnyaka ozayo. Nxa bengatshaya iqembu leMalawi ukuthi umdlalo oza kuba phakathi kweqembu leSwaziland leGuinea uphele zingujikilobhanqa. intatheli zindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi amathuba eqembu leZimbabwe awokunqoba ele Malawi makhulu kabi nxa kukhangelwa abadlali ababizwe ngumqeqeshi uCalisto Pasua.
Ngibona ngathi iZimbabwe ile nkalakatha yechance, especially nxa sikhangele iqembu esilalo le fine run eka coach ukhangela ama strikers akade bekuform kuma club akade bewadlalela nxa sikhangele uTendai Ndoro, nxa sikhangele uKama Billiard, nxa bengaqhubeka nje kusiya kugame leyangesonto iyabhubha, iyabhubha iMalawi.
Lo mbono kaMbele usekelwe nguNation Ncube othi vele iqembu leMalawi kalizake lidle iqembu leZimbabwe nxa kudlalelwa kwele Zimbabwe.
Singakhangela yona imbali yokudlala kwethu le Malawi lapha kwele Zimbabwe abeMalawi abazake besihle. Yebo, Malawi yona ngokwayo nxa siyikhangelele liliqembu eliselithuthukile kwezemidlalo, kodwa nxa ngikhangele abadlali abakhona kulezi nsuku abeZimbabwe abasethimini liyana, hayi angiboni Malawi yena esekuba nenqobe.
Abaqeqeshi beqembu leZimbabwe bethule uluhlu lwabadlali okuzakhethwa kubo labo abazadibana labaseMalawi, njalo laba ngabagoqela uThathenda Mukuruva, uHardlife Zwirekwi, uOnismo Pasera, uKosta Namoinesu, uElisha Muroiwa, uKudama Hashi, uKama Billiard, uWillard Katsande, uMarvelous Nakamba, uKnowledge Musona, uTendai Ndoro, uDonovan Bernard, uTinage Khadebe, uDanny Phiri, uCuthbert Malajila, uIvans Rosike, uBruce Kangwa kanye loAndre Kwaze. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Kuhoza Friday namhla sileqembo esilithembise lona kumaviki asanda kwedlula eletanga pasi elihlabela umdumo eliubiza nge-New Afro. Iqembu leli libunjwe ngo-2009 ngamagabazi aphuma eNgwana ePlumtree, kwathi ngo-2013 lethula idlalate lalo lakuqala lalethesa isihloko esithi Ntolontolo, okutsho ukuthi kudaladala ngolimi lwesikhalanga. Usinini Ngwenya ngomkhokheli waleli qembu, njalo uhlala kwelejelimana okwamanje.
Kudaladala lo mhlaba usabuswa ngobaba bethu, bese sithi sasiphila ngcono siphanzu kalobhengula. Lawa ngamazwi engoma ethi Ntolontolo engayithola iphuma kusintu sesikhalanga, ngiyizwa from kubadala. Sasesithatha ke safaka i-rhythm yethu, kodwa sisebenzisa amazwi anjalo. Amazwi asiwatshintshanga, siwathatha enjalo. Ingoma evele ikhona eyaziwa kubadala, ke yaba yingoma yathandwa ngabantu kakhulu.
Yingoma kuphela le Ngwenya kumbe le nkulumo kukhona okulithinte ku
seGermany, abanye bafowethu baseMzantsi we-Afrika, abanye baseZimbabwe. Kungasikuthanda lokhu, siyafisa singabe sasihlangene senze umculo, into esayiqalayo, into esiyithanda kakhulu. Kodwa ke ngomumo wesizwe asikwanisanga ukwenza kanjalo. So ingoma le think yaphuma kuma-situations afana nalawo.
Leli dlalade lilendlikizane zengoma ezilitshumi lanye ezigoqela le ethi Isala Kutshelwa.
Isala Kutshelwa, sibona ngomo wena dongandlebe usefeleje awani omanini sikukhuza sithi yekele imsebenzi yakho emibi usafelejeni usafelejeni.
Sala Kutshelwa sayesikhuze ngoba manje kathesi akusafani nakudala, abantu abasanatheli emakhaya, sekunathelwa kahle kahle ema box store uthola ukuthi kuba nokulwa kunenginengi lapha ema shop abafana bayachayana kathi abadala baphilisana kahle so sayindlela nathi zama ukuthi sikhuze or sibonise nje ukuthi hayi kuba kuhle uma singabambana sihloniphe otherwise uma ungenza kanjalo uzobona ngomopho njengoba isitsho sabadala sithisala kutshela sibona ngomopho ayikho indawo efana nekhaya kumnandi ekhaya yebo mhlawumbe usho kumbe isithandwa sakho lapho khona sithandwa yikho kulapho kunekhaya lami
kulale njalo ethi yona tate mutilise baba useluse
tate mutilike tate mutilise
yebo baba useluse sayomthandazo wethu kahle kahle sitanga phansi siyabona ukuthi siyaphusha besiphusha namadoda sipractice kakhulu sizama ukuthi sibe positive nathi sibonise abantu bakithi ukuthi kukhona okungayenziwa uma abantu behlangana bendawonye
Iqembo letanga pase lelamajaha amahlano abalisa yena usinini ngwenya esixoxa laye ufatsani mendulo umandle nkosi mpofu utangisani ndebele lo sidingani ngwenya lilontombazana oyedwa uphamela ngwenya ongonkosikazi kasinini uphamela ngumlungu kodwa nxa esehlabela uyasichaya isindebele lesikhalanga ungaze wezwa ngitsho lasici solimi
Eh ngiyumuntu oyibambileyo ke group lo ngiyochama backing vocals kakhulu
Ungwenya uthi idlala telesibili liyeza kusikhatshana esilandelayo baphuma ke enkundleni ngale ethi njelima
njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima njelima Ubaba wazalile mo Mina ngesabi kupa Mina kwesabu kupa Chelima na chelima
Chelima na chelima Chelima na
chelima Chelima na chelima
Chelima na chelima
Chelima na ye Yeah.
angesabi kufa mina ngesabu kufa chelimana chelimana
chelimana chelimana chelimana chelimana chelimana chelimana
leqembo letanga pansi begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje besithi bona nje limana bebekuhlelo Woza Friday tokazi kwanelo kwalamhlanje sengilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lebelo busuku obuhle livalelisayo muntu ngamile inkomo.